Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika hwevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navamunangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvakangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenedzwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vaChamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vaChamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimirana muganhu navamunangagwa. vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education Dr. David Makwerere vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga misangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyi vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanonga chiyo kuno kana vanonga chienda seko vanonga chionawo kuti kutorewo nemaattitudes vabwe vari kuita zvo vari kugona kuita music kuti music yedu iri dzomabhazi sezviri right the way of marketing our music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti semaonero avo kushandiswa kumadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana sedzeintaneti.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy Mary Anibal anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMaititi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ne Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, vaNapoleon Nyani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachiona maitiro anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless, televisioni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dande mutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk rairi ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashayamombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu munharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidza nemufaro pachirongwa chedu, mukatitsanangurira kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve tichange tichifamba sei.
Tine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepfenyura chirongwa chemaaward kana kuti mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takangangana nekuda kukurudzira hunhu hwedu hwatakakura tinahwo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaaward kana kuti mikombe chinenge chizopiwa vanhu vanokodzera. Kusora kweshondo ikoko tiri kutepfenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatingati makategori kana kuti mabazi akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinonimika kana kuzvisarudza kana kusarudzawo vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizinesi vanoti kana vachinoita mabhizinesi avo vanodzidzika chinanhu chedu vachibatsira vanhu vanovakazvitakara vatingaitire mahumanitarian vaya vaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achitambisa kuti vanhu vazvinonimike kune vemaarti vemuafrica. Saka emuzimbabwe muno mu10 ezetotu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa
chenye chindirini.
Kudamu vure iwo yu kwa teka nangana nao shikenda kumberi. Chino shika muna septemba shaka zara. Hini mga chukasa kujujiwana na masaisai edu.
Vanenge vachi kwanisa kutiva wani kwe iwo vachi saruz kwa kana kutiku nominate. Wavanenge vakaitashwa kaita CNC.
Wani vaneti vakuti vaisa. Shaka wanda, shaka kwana, muna raunda kwa mogara, kinga kinge kinge, kama muna ari kwenye ame bizimuki wake, kinoti muna uwe. Aka nifati kira wachi, kwenye muna raunda ya mogara, kama kwa kakura, kama kwa noga, inga beku za kashikoro, inga beku kubiru, kama kubisha, kwa jine, mutsinde, jokutu kwa mwanono, kiki jino, kini jino batika, wangange bari avovan, kwa nukuri zira, kwa kama iko jire, kwa kama kwa kama kwa kare mara, kama kwa Vanuwa chikinda ni makore kana mbazini, kama kumakumi ni mashani, nikita mbasa hiri. Wemo inda pasha pika chakati chakati chakati, ndakaba kirava ni mzgodi, because the concept is, batirava na chakati kana kumakumi na chakati, wanivuwe kwa hivwa hivwa kwa wandu ya hivwa, wani wa chukuda kutendere, wani wa chukuda kwa hivwa chukuru gira, wani wa chukuda kutu, wano, wawone kutikita shinja, wano wa chukaka mwaka.
Semu zimai, chini chakaita kutimufungi kutanga kuita chirongwa ichi?
Chakani kuru gira, Amishanda ni naraunda ni wani. Ndaka wana mbikati, kani kaku kenwa, kambino za kutikitu. Saka tuta kutienda, menjira ye mando ye pamforo. Avo vano jipira kutena batire wani. Ndiyoja kandi kwa shungu bebeti, kani kaku ngere kachino da pita wani. Kuda kuda poka mari, kino kwa kuwa poja, kasiya na kiana. Shakiti mwa deo mkia waka bat, ya shike mkia na awazine, kiti. Kichambe chini maawadu na nani zionga kituwe. Kito kivwa mingi wa uina, mikebe ii. Shabuki uwa kapata cha uviri. Kito kutitiva kereli cha uviri. Cha uviri chinova chumubatira. Hivo pache javo, nima sangano. Awano bata nao. Saka chuba kutuwa kende ravani. Chuvile yangu ndiye kutende ravani. Me mande ya kina da kutende ravani.
Vanenge wachita kutiva one uyeshe kutiva nominate vanu kana kusaruza vanu. Vanu enda kupi?
Ani Facebook page, you know, the release by Identity Media. Baka na kwa Identity Media, Facebook page, baby. Wamu kuna mchaga yu, nyara kumashia mbe.
Aiwa, nguva edu ndiyo ya itashanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye, ndiri mu Washington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu wedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa na Jonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Farai Maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Gati nzweiva Maguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuchitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment sera tiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya pari zvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera munzizi nzizi dzakaita sana Mutare River wana Odzi River angova madhaka. Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari irikunzi hurumende ndoya vachawana. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho. Nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuzviporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa temwa zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudzira yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makomba avo. Hazvisi kuitika here izvo amaguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti mining yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mutemo yehurumende, mutemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachitedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu vavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo iko zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tiri kuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvestor machina ari kuya muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botirekwa iko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwavavo achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate kunewo makorokoza edu echitema, kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura yeyodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kunzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro, nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasei nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai hweWoman Life Freedom Movement hwakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechikedish Iranian akanga ari muusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijabu. vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsvuku achitochwa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kuurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yabudisa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact-Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganho yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarova iyo Tel 1-0. Kushiti Capes United yarova Bekita Minerals 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neYada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties neYada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarowayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarowayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 ne Bournemouth. Newcastle yarovawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarovaiyo Everton 3-0. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko achango tambira anotiwo imwe nengo ye MD ye Triple C uye vaimbova mumiriri weBinga North mudare paramende vaPrince Dube Kosibanda vasungwa paBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcinisihlalo weSADC. Abanye eZimbabwe bekonona ngorhulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwaMnangagwa isikhundla somgcinisihlalo weSADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcinisihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 ababhalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcinisihlalo weSADC namuhla edalele ePhalamende eMount Hampton, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi le-Afrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu siSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dube Kosibanda oyelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya engani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampton obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edalile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngaba mabandla aphikisayo.
Imeeting le meeting xa ihlala phansi ile agenda yayo.
babe kwazi sifukhuluma ngalokho nalokho nalokho
kodwa okhokhela amalunga eCitizens Coalition for Change edayile eParliamente umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe loludaba
amalungelo wonke umuntu lamalungelo iconstitution yethu isekelo sombuso sethu siclear
umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako lomnangagwa labanye bakhe umnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uHichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaguquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluzaguquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye walombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region. Silama challenges kuKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting. Silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeka okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echairayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abaka khuluma ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi-African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement. So bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation, ukuze afake i-pressure kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika uMnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe, ezombangazwe, kodwa ikhangele endabeni zomkhonomi, endabeni zempumelelo, endabeni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholorho elikhulu izolo emfuleni weSin River esabelweni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. Ele Ukraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk, loba ele Russia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abayi-Associated Press. Ele Israel liqhubekela phambili libulala abantu eGaza, loba kule nkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane eGaza selokhu kwaqhamuka impi le ngomphofu nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni namhla, izakhamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikudumezi somkati ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni senduna umvuthu uthi emizini yayisabekwa njalo sibiso kwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ucela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako sihamba sibanike wona. Sidla kanywa nathitiyo yaziwe kuhle sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi segula sesitshala ikhanda. Owami umzukulu kade ngingekho ngesililweni, umbizele sokuthi sokunzima mthole ekhwehlele ekhaya ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Uhola kwangikhona kuyabizwa, hayi sicela abadala, sicela ama-discipline elingekho khonapho, ngiyazihlalela nje ngijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa izilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna umvuthu uthi banengi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana, ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu le ogula iBP kumele edle mpitsana ithole ukuhle, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleland North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho kuyathisa izakhamizi zakomvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa yindlala. Uthi selaphe abanengi ikwashiyokha, kubalela abakhulileyo, abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafowembula.
Gukama.
So akhuluke nokuthaba Dlamini kula ngapho ke eWange. Kwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicobongula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela umsakazi, ngibingelela kubalaleli. Siyazi ukuthi i-Women's Day ikhona lapha eSouth Africa ngolesihlanu umhla ka-9 kuNtulikazi, kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza leli langa ngesonto kumhla ka-11. Ilanga lethu libe lihle kakhulu, abantu kade sibathi banxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama, bonke bafikile. Sibonge futhi lakubomama kade bekhona.
Lalithe lizaqhatsha obesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana, likwenzile yini lokho? Okumqoka okuphume kule umhlangano kuyini?
Njengokuthembisa kwethu, sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi layathola okuncane ongamasentana. Sibatholile omama, bafikile basincedisa nokuthi besincedisa khona, besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi, basiphekele lokho besikusiza kudla, basise sevele la guest wethu. Hayi, basebenzile kakhulu mama, siyabonga. Kuningi okukhulunyiweyo kubo mama. Ilanga leli kahle besilibiza ukuthi i-business seminar. Besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke eminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama, ikakhulu lapha eSouth Africa lapha esihlala khona. Besilabo mama abavela emhlanganweni ezithiyeneyo, abomama abangama-activist, abomama abangabo-business woman, omama abakhona ku-finance, abomama abakhona ku-health, befundisa omama abaze-finance labo, befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli, baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali, bakwazi lokuthi ezinye izimali zi-investi, befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani. Sibelela ngelihle kakhulu, omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo. Besilabo mama abavela ezinhlanganisweni, omama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa, njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde. Besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho, besilabo mama abalamabhizinisi, silabo mama abalamakholeji abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele omama ukuthi beze kumakholeji wabo bezofunda leyo misebenzi yezandla ukuze babe lama-skills okuziphilisa, bengachatshwa baziqhatshe bona babe yibo abazenzela imisebenzi yabo, babe labo lamabhizinisi wabo. Singacabangela lokuthi leli langa lingaze libe likhulu kangaka, omama bafunde okukhulu kangaka. Njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sizahlangana futhi labo mama, sihlangana labo mama abazabe sebelo mnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabo mama abatshintshile.
Ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwakho.
Sengiphetha msakazi, omama basawadinga ama platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda, bafundisane laba ama business, bakwazi ukuthi ama business abawayenze kanjani. So njengoba sinanzelile ukuthi abamama badinga ama platform anjengalawa, omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo, lathi basincuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba bazabe bethi sikufunde, sifundisane singomama, okuyikuthi kuyinto ezahlala siye nza njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa. So akusinto ophelileyo namhlanje, into ezoqhubeka. Mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka, singayenzi kanye ngomnyaka. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. So isikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba esilethelelwa nguntukameli Nkomo wonke maviki. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe sedeswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umhlola, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfaka Nkomo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi sika bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na basokwenzakala isiga esinjalo then uzofuna athathwe ahambe ayenziwe i-assessment indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesese lokuzene postnatal depression or lokuzene kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi ipuperium yistage from umuntu esanda ukubhepha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukubhepha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusate psychosis and then i-puerperal psychosis yabe ukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizo impawu lezi ezikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile maybe kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizo impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puerperal locusate psychosis because the postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala xa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamgugula ekhona ukubehava ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona kokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncediswe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifoka Nkomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Amala puma denda, au shele baba, amala puma
siyabonga kakhulu ntungameli Nkomo. Kuhlelo liphuma le ndaba lijona le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba eledubia masters liphethe idlalade elitsha lesihloko esithi amagama ahlabayo. Na umkhokeli walo ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani kustudio 7, salibonani balandeli olibingelelayo TK Dube Utumelo Kolwane Jahala Kumahango Nzalwa Eplant Kwame emdimeni yasemculweni kutsho ukuthi ngiqale ngo-2006 ngabuya ke ngajona indolwane Super Sounds ngo-2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo-2010 sengilo Alfred Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo-2011 okuthiwa ngusithuthi sinjani sabuloko kundolwane ke saphunyuka ngo-2013 lapho esifike sayenza ikholapho khona lo Precious Manyonyoba sachaya usithuli siyezwa saqhubeka sidubia masters njalo ke ngo-2015 sarekhoda umfundiseni 2016 sarekhoda umhleli wazo 2017 umumo utshintshile 2018 wenza ngani 2019 emaphukwini omfazi 2020 amazwi kaphethu 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapho engahlukana khona lo alilaye waqhubeka la isayizo kwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo-2023 makhipha inkemenkeme kuzothi ke 2024 leyalo nyaka amagama ahlabayo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
sibest ngase South Africa inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 466 26 44
abalandeli ubatshela wapha mase
sicela lisikhulise lisiqhatshe uma le mcimbi efana nemchato amaparty ya celebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisile siyabonga abalandeli
libatla ungawukanya le musadiwa akibatheliye Ere kung tsabule bo pide morana mo tsega no zete botsego ke ratela go bula wa ke tsira me li batla go ga o ganya le mosadiwa ha ke ba tlile ha ke ri gitse na go bare donga go mpingi ba tuba bua ka ha ke sa pone ni go tswa yo le kiri Hakiri kitabele bokala Batu basebase baba buaka Hakisa poli ni kucheka kibuku Hakiri kitabele kosinya Muraki mpatilene wabalaba Hakisa itikie kaita Bora kalibora mukwe bata Mama delie ne ubuata ya magi tabele hae kuzimbabwe Dilena Man, I need to know.
Yelo ke umculo omnandi kakhulu owetubia stars siyabonga kakhulu olubrasa kanjabulo ngumthembo sithemba okeps tube lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.